Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakarikirwa nemugodhi weRed Wing kupenhalonga kuManicaland nezuro rinonzi richiri kuenderera mberi. Mitero mitsva yemari dzekuripira pamatollgate yakadzikwa mubhajeti regore rino ra 2024 inotanga kushanda nhasi veruzhinji vachichema-chema nekukwira kwemitero iyi. Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scholar pamhosva yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunotanga mudare raMagistrate muHarare. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakadhirikirwa nemugodhi wegoridhe weRed Wing Mine kupenhalonga mudunhu reManicaland rinonzi richiri kuenderera mberi. Chikwata chiri kununura vashandi ava chichinzi chakundikana zvakare kupinda mugodhi uyu nhasi nekuda kwekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Chikwata ichi chinonzi chazivisa kuti chave kutanga chatsigira ivhu remwena wekupinda nawo mumugodhi uyu kuitira kuti risarambe richiondomoka. Basa rinonzi rinotoda zuva rose kuita kuti ringe richikwanisa kuti vange vachikwanisa kusvika kune vashandi ava avo vanotarisirwa kuti vari mamita makumi mashanu pasi pevhu. Mugodhi weRed Wing uyo unonzi ndewenhengo yeZANU PF vari mumiriri wemabvuku Tafara muParamende vasikotisa kupwanya unonzi uri pasi pekambani yeMetal and Gold Zimbabwe zvakare. Takundikana kubata veMetal and Gold sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi nezuro kambani iyi yakaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vashandi vayo vanonunura vanhu munjodzi vari kuedza zvose zvavanogona kununura vashandi ava, asi basa iri riri kunonotswa nekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuna vasakupwanya avo takatumira mibvunzo yedu nezuro, asi nanhasi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Nomboka kuti tinzwe zvatora nzvimbo nhasi.
Urongwa hwokununurwa kwevashandi vakadhirikirwa nomugodhi kuManicaland hapana chatichachinja parizvino painformation yandiinayo, asi vanhu vari mubishi kuedza kuti vabatsiridze kuti vamwe vedu vakasangana nedambudziko rekuerwa kwemugodhi ava vakwanise kuvhukunyurwa vayamurike, vanoenda kuchipatara vachienda kuchipatara, vanonge vakatadza kuraramawo pachitiko ichochi vozikamwa kuti ngana nangana ndo zvichiripo parizvino.
Tiri kuona kuti razuva repiri pasina chatichabuda chinobatika, munoti sesangano nenyaya?
Tanga tichitarisira kuti vakuru vakuru vehurumende vaitotumira zviyese zvinokwanisira kubatsira vashandi kuti vavhukunurwe, vawanikwe vari vapenyu, vabatsirike nenguva. Asi tiri kuona kuti hurumende yedu kunyange neivo vene vemugodhi wacho vaona rebhosa kupwanya, havana chidokwa-dokwa chekumhanyira vashandi vavo.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakambenge wamiswa kushanda neema, wakazovhurwa sei? Zvakava zvamboita kuti umiswe zvakava zvagadziriswa here?
chokwadi mugodhi uyu wakamiswa neema asi danho rakazotorwa Honorable Scott nemanagement yavo kuvhura mugodhi uyu hatisati tawana information izere yekuti zvakaitwa zviri pamutemo here chii chavakanga vachiti vagadzirisa.
Tichiona kuti tsaona dzemumigodhi dziri kuramba dzichiitika, munoona remangwana remumigodhi rakamira sei kuvashandi?
Remangwana revashandi vemumigodhi harina kujeka zvachose nekuti maemployers edu anopuwa gwara rekufamba naro neministry of mines vadaro vanenge vachishandisa connection power havachatarisi zvavanoudzwa kana nana ema kana nesu vamiriri vevashandi maadvices atinovaudza kuti uyu mugodhi uyu dai madai dai madai havazviteereri nekuti vanenge vapuwa go ahead yekumaina nevaridzi kana kuti nevebandiko rekucherwa kwezvicherwa zvemumugodhi.
Matanho aapiwa muchatora sesangano kuonawo kuti mashandiro evashandi kana enhengo dzenyu akachengetedzeka mumigodhi?
Tichafamba migodhi yose gore rino, ndichaisa timu mukota ino yekutanga, ndichafamba migodhi yose ichitungamirwa nasafety officer wedu weunion vachiongorora kuti mugodhi pairi kuoparata iri kuteera here kodzero dzevashandi, iri kugadzira here hwaro hwekuti mushandi ashande agobuda ari sefi.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunare neStudio 7 kuMhondorongezi. Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scala pamhosva yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunonzi kwatanga nhasi mudare raMagistrate muHarare. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi ari zvakare atingati witness panyaya iyi, achinzi akundikana kupa umbowo unoroverera vaScala nemhosva. VaScala vakasungwa muna 2022 uye vave nemazuva anoda kusvika kumakore maviri vari mujeri reChikurubhi Maximum Prison. Mari dzakaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mubhajeti regore rino ra 2024 dzematolgate dzatanga kushanda nhasi sezvazviviswa neZinara. Vedzimotokari vanoshandisa migwagwa mikuru iri kunzi neZinara Premium Roads yakaita seHarare Bait Bridge nePlumtree Mutare kutanga nhasi vave kubhadhara mitero yakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% kuchitiwo mimwe migwagwa mitero ichikwidzwa zvakapetwa makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemitero iyi kuchaitawo kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire munyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomerawo hurumende yeZANU PF mhosva yekuita zveuori ichitadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi, izvo zviri kuzosvitsa pakuti varombo varambe vachikamwa. Taedza kubata mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira, asi vanga vasati vapindura mivhunzo yedu pataenda pamhepo. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti bato ravo aripindire mukushandiswa kwemari dzehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi kuti tinzwe zviri kunyunyutwa nebato ravo.
Zvatiri kunyanyochema nazvo mubhajeti iri inyaya yemitengo yakwira zvekuti vanhu vedu veZimbabwe vanotambira mari shoma, vanotambira maRTGS havakwanisi kunge vachizvitenga. Ukatarisa kuti $4 kurehwa iyoyo ukaipidigura kuisa kumaRTGS imari inoshamisa, vashoma vanokwanisa kuti vaibate munyika yeZimbabwe. Pamusoro paizvozvo tinoona kuti hurumende yavamunangagwa iripo isiri pamutemo iyi iri kuenderera mberi nenyaya yekutora mari kuvanhu zvakanyanya, kudzvanya vanhu zviya zviya, kuita kuyamwa vanhu zvatiri kuona zvichiitika panhau dzemataxi, nhau dzematoget idzo dzatiri kutaura nedzimwe dzakasiyana siyana. Zvinoratidza kuti chihurumende chisina kana hanya nevanhu.
Tiri kuona kuti bhajeti iri rakapasiswa 23 asi imi sebato mave kunyunyuta nhasi patanga kushanda mari dzemitero idzi. Sei makatadza kunyunyuta kana kuramba pakaparurwa bhajeti?
Hatina kutanga kunyunyuta nhasi, takataura nhau iyi ikataugwa nevamiriri vedu vemuparamende kuti zviri kuita hazvina kunaka. Asi hurumende iyi hurumende isingateedzeri mutemo, haiteedzeri zveparamendi. Zvinenge zvapasiswa namunangagwa namuturi Ncube zvinongoendeswa zvichingopfuudzwa mutemo ichidambura mudamburwa zvichiiswa panzvimbo. Ndo zvakaitika. Takataura kubudget planning, makama MPs edakanga ariko achitaura kuti aiwa izvazviiti. Tikataurawo mune zvakawanda kuti no zviri kuitwa hazviiti. Asi vanenge vakaisa zvitanda munzeve nenhau yemakaro nenhau yekuda kusveta ropa muvanhu kuti ivo vega vadye vasiye vanhu vese vemuZimbabwe vari panzara.
Mune matanho amuchatorawo here sebato kuratidza kunyunyuta kwenyu uku?
Isisu hatina matanho akawanda atinotora. Takatotaura tikati aiwa zviri kuitwa izvo hazvifaniri kunge zvichiitwa. It is now up to vanhu vemuZimbabwe kuti vamirewo vachitaura kuti aiwa mitengo iri kuiswa haisi pamutemo, mitengo iri kuiswa haisi kuirirana nezviri munyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vazvirambe izvi, vachinyora mapetisheni, vachitaura maredhiyo, vachiita zvese zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vaite kuratidzira hurumende yeZANU-PF kuti zvavari kuita zvekubira vanhu mari hazvisiri zvo zviri kudiwa munyika. Vanhu havachagoni kutengesa, munhu wese akunzi anofanira kuita tax clearance, nyango mainformal sector, nyange kasmall business anofanira kubhadhara tax. Asi hurumende yacho haina mafacilities yayati yaisira vanhu kuti vabhadhare, kuti tax yavo vanenge vachibhadhara kana infrastructure yekuti vabhenefite. Saka zvese izvi vanhu veZimbabwe tiri kuvakurudzira kuti vazvirambe, varambe kubhadhara mitero isina maturo, varambe kubhadhara mari dzinoda kubiwa namutuli, vatama petitions, vaite zvese zvavanokwanisa zviri pasi pebumbiro nemutemo wenyika kuratidzira hurumende kuti zvairi kuita sandizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende. Hurumende inofanira kunge ichibetsera vanhu, ichirerutsira vanhu, iri pro-poor government. Asi tine hurumende inotoratidza kuti toda kutoomesera vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe rusina mari nemikana nemabasa anoita kuti vakwanise kubhadhara mari dzekudaidziro.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kutarisirwa kusvika kuMiddle East nhasi murwendo rwavo rweChina mudunhu iri kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas musi wa7 Gumiguru. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakazivisa nezuro kuti chinangwa cherwendo rwavaBlinken ndechekuona kuti Gaza ingazochengetedzwa sei kana hondo yapera. VaBlinken vachasimbisawo kurudziro yekuwedzerwa kwerubatsiro muGaza. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica razivisa kuti parwendo rwavo rwesvondo rose vaBlinken vachashanyira Israel, West Bank, Turkey, Greece, Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia neEgypt. Mazana ezviuru zvevanhu vemuPalestine zvakatama kubva mudunhu rekuchamhembe kweGaza, uko vakawanda vakamanikidzwa kurarama muurombo vasina mukana wekuwana mvura yakachena, zvekudya kana zvimbuzi zvinoshanda. Israel inonzi yaenderera mberi ichikanda mabhambu usiku wese kuchamhembe kweGaza munzvimbo dzinoti Khan Yunis neRafah uyewo pakati peGaza. Sangano renhau reAFP rinoti mauto eIsrael abhomba nzvimbo dzinodarika zana dzinosanganisira dzanga dzine varwi veHamas, dzanga dzichishandiswa kukanda zvombo zvemarocket pamwe nedzinochengeterwa zvombo. Bazi rezveutano muGaza iro rinodyidzana neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru 22 vaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Israel inotiwo vanhu 120 ndinodzokorora. Israel inotiwo vanhu chiuru nemazana maviri vakaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti zvakakosha kuti vagari vari munzvimbo dzakadai sekuwadzana nebudiriro idzo dzinogara dzichisangana nematambudziko emafashamu vava nerutsigiro kubva kuhurumende. Vashumba vanoti izvi zvakakosha sezvo vazhinji vevanhu vari munzvimbo idzi vakatengeserwa pekugara nemakoronyera vaiziva kuti nzvimbo inonyudza nemvura kana kwanaya. Kanzuro yeHarare yazivisa kuti pari kutarisirwa kuti pachaita rimwe dambudziko zvakare munguva pfupi inotevera kana kwakanaya munzvimbo idzi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira vagari vemunzvimbo idzi kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira uye kuti vaende kune dzimwe nzvimbo dzekanzuru kuitira kuti vasatarisane zvakare nedambudziko remafashamu kana rasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navashumba pamusoro pedambudziko iri.
Kwemakore anodarika gumi muHarare manga muchiitwa vanhu vachiita donga vashonga mawetlands achitengeswa nemaland barons neavo vanhu vanozviti maland barons vachizviita zvakare vatungamiri vekumapato ematongerwo enyika. Tikatarisa kumapadhoki kunonzi kumapadhoki tichipinda nekunana korobra kuwadzana tinoona kuti kune waimbowevamiriri muparamende tine mamwe macancelors tine maofficials anotozivikanwa kuti aitotengesera vanhu. Kuuya kwemvura yakawanda kuri kuitika mugore rino kuenderera mberi kwematambudziko agara ari kuramba ariko sizeni yega yega pakunonaya vanhu ivavo vari kutengeserwa munzvimbo zvingabvumiki kuvakwa hatinyuri kuti mawetlands wanhu ivavo dzimba dzavo dzinozara nemvura.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Chiri kuitika ndechekuti maland barons aya paanotengesera vanhu masteni vanochimbidza kuvaudza kuti vawake nekukasika kuitira kuti vashandise section 74 yeconstitution iyo inoti munhu haagoni kubviswa paanenge achigara kana kupadzirwa chiwakwa chaanenge awaka pasina court order. Saka maland barons nemaofficials ekanzuru nevamwe vose vari kuita zveuori hwekutengeswa kwemastatemend kana kuti council land vanozivisisa section iyoyo yeconstitution. Saka vari kuwakira mumawetland tichoziva kuti zviri kunze kwemutemo.
Mataura imi kuti pane vanonzi maland barons vanoshanda sei vanava uyezve sei vasiri kuwanikwa ivo vachisungwa nemapurisa kana kuti nehurumende ichivamisa kuti vaite zvavari kuita izvi?
Hurumende painoti kana nekanzuru painoti tiri kuda kubvisa vanhu tinovagadzike kana kuti panzvimbo kuti vabatirwe. Machairperson emacooperatives kunyanya kubudiriro vari kutowana kurarama kubudikidza nevanhu vari kutambudzika ivava. Vanovabhadharisa mari, mari yavanozoshandisa kunopa zveuori kune vanhu vari mukanzuru, kune vanhu vari muhurumende zvekuti havatori kuti vanhu ivavo vabatsirwe vawanirwe kwekuti vanogare kwakanaka. Idambudziko rinoramba riripo nekuti hurumende ine policy zvakare yeparallel development zvinoreva kuti munhu anopiwa pekugara apiwa pekugara haana mari yekuti aite sevhisini vanonzi vatai mugare panozoitwa masevhisini akafanana nemarodzi, masuwa, mvura vanhu vaakutogara ipapo.
Mungati imi sei risiri kugadzirika pari zvino dambudziko iri?
Kunzvimbo idzodzo dzose dzanabudiriro kuwadzana vanhu ivavo vakatogara zviri kunze kwemutemo zvavanotoziva uye pavaibhadhara mari vaitobhadhara vachitosimbiswa nevamwe vashandi vekanzuru vamwe nemamwe mapoliticians vachitoudziwa kunzi hapana anokubvisai chinozvigadzirisa. Saka nedambudziko ritoripo iko zvino.
Vanga vari mutungamiri wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Chirwere chinouraya mombe cheanthrax chinonzi chatekeshera mumatunhu madiki emunyika anodarika makumi matatu hurumende ichiti iri kukurira dambudziko iri. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Chirwere cheanthrax ichi chinonzi chabatawo vanhu vanosvika mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518 kubva zvatatanga muna mbudzi gore rapera, asi zvinonzi hapana akafa. Mumwe ane mombe yakabatwa chirwere ichi kuhurungwe mudunhu remashonaland west asina kuda kuzivikanwa nezita. Anoti vanachiremba vezvipfuwo vakamushanyira vakabaya mombe dzavo dzose zvekuti pari zvino hapachisina dambudziko. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugokwe kwane mbudziya vamichael zimbudzana vanoti mombe dzavo dzakabayiwa mushure mekunge dzimwe mbiri dzafa dzega.
Mombe dzangu dzakatobayiwa dzose mushure mekunge imwe yaita anthrax, dzakatokurumidzirwa kubayiwa dzingadai dzakafa dzose.
Vachipa mamiriro akaita chirwere cheanthrax munyika nezuro, vakapanobata chigaro chemukuru webazi rinoona nezvezvirwere zvezvipfuwo munyika kana kuti Acting Chief Director, Department of Veterinary Services, Dr. Piers Makaya, vanoti mombe dzinosvika makumi matatu nenhanhatu dzakabatwa chirwere cheanthrax mumatunhu anoti Chipinge, Hurungwe neGokwe, uye vanhu 518 vakawanikwa vaine chirwere ichi munyika yose.
As I talk now, we got reports that 36 animals died due to anthrax from Chipinge, Hurungwe, Gokwe North, Gokwe South. Also have reports that from districts 518 human cases.
Vamakaya vanoti nyika yakawana nhomba kana kuti mavhasin kubva kunyika yeBotswana inosvika zviuru mazana mana nemakumi maviri ane nhanhatu kana kuti 426,000 yekubaya mombe, kunyange nyika ichida nhomba inoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million kubaya mombe, zvikuru dziri mumatunhu madiki anowanzoita dambudziko rechirwere ichi kana kuti hot spots.
At the present moment, Zimbabwe has got around 426,000 doses of anthrax.
Mukuru mubazi rekuchengetwa kwezvipfuwo reveterinary services mudunhu remashonaland west, Dr. Donald Swela, vanoti vakatonyorera kubazi ravo kuti vapiwe nhomba zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 kuti vabaye mombe mumatunhu anozivikanwa nenyaya dzezvirwere zvemombe anoti Hurungwe nemakonde. Dr. Swera vanoti vachabayawo mombe dziri kunzvimbo dzakaita sekariba dziri kumuganhu nenyika yeZambia iyo inonzi nebazi reWorld Health Organization kana kuti WHO, imwe yenyika shanu dzine dambudziko rakanyanya reanthrax muAfrica. WHO inoti dzimwe nyika dzine dambudziko reanthrax muAfrica dzinosanganisira Malawi, Kenya, Uganda neZimbabwe. Chiremba anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. George Kampondo, vanokurudzira vanhu kuti vasadye mombe dzinenge dzafa dzega, vachiti ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kutapurirwa kwechirwere ichi nevanhu. Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvemombe vaEdmore Mazarure vanoti dambudziko rechirwere cheanthrax rinogona kunetsa kupera sezvo chirwere ichi chiri kuwandira kuvanhu pasina humbo hwekuti vakachiwana kupi.
Saka kuti mutirese anthrax ka through kurwara kwevanhu, that is the most difficult thing yamunogona kuita, because munhu anokontrakta anthrax nekudya nyama yacho, but mombe dzinokontrakta anthrax nekufura kwadzinoita mumunhu kemumu area. Saka mombe ndo dzinotori nemukano wekuti pave neindication yekuti anthrax ipapi.
Chirwere cheanthrax chinokonzerwa nebacteria rinonzi Bacillus anthracis, uye chinobatwa nemhuka dzinofura sora sezvo bacteria iri richiwanikwa pasi muvhu. Nyanzvi dzechirwere ichi dzinoti chinonyanya kuwanikwa kana kusina mafura akawanda apo mhuka dzinenge dzofura uswa huri pasi pasi pedyo neivhu. Chirwere cheanthrax chinotapuriranwawo kuvanhu kana vanhu vakavhiya nyama yemhuka yakafa neanthrax kana kudya nyama yacho. Zviratidzo zvechirwere cheanthrax zvinosanganisira kufa kwakanyanya kwezvipfuwo zvakaita semombe, kukurumidza kuora pamwe nekufutunuka kwemombe inenge yafa yega, uye kubuda kweropa rebrown risingagwambi nepamaburi ose ari pamhuka. Zviratidzo pavanhu zvinosanganisira zvironda zvinobuda pamuviri uye zvinorapika nemushonga weantibiotic. Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere zvakaita seteiloriasis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heart water, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US 150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuru nemuimbi wemusambo wesungura Memory Madekurozva anozivikanwa neremagitare rekuti Yaya Saru. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Gitare kubarwa ndinonzi Memory Madekurozva. Yakatanga zvemagitare muna 2011.
Ngatimbodzokera ipe kuti muchitanga zvemagitare izvi vabereki neveukama vaitwo kudii?
Kutotanga magitare kwaito shupa because vabereki vaingoti haiwa haiwa zvemagitare hazviiti mwana wemusikana, but my father manje pane pawakazoti aiwa iwo kana kuda kuti tiite zvemagitare go kuchikoro chemusic at least totangira ipapo than kuti ungotanga. Otherwise dai ndakazvitanga kare asi ndakazotanga later on.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vari kutambira. Industry yedu haisi nyore kuti ukurumidze ukasike kutambirwa. Asi ndiri kuona ichitambirwa zvayo slowly slowly.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chenyu ichi ndeapi?
Machallenges zandei kuti munhu unenge usina zvinhu zvakakwana muindustry, just like any other industry, you know, zvinhu zviri kungonetsa. So it doesn't make it any easy music industry. Tichitobva papa system, tichibva pakungoti zvinhu zvifambe, mashows anenge achitonetsa kuwana. Ende kana awanika, you know, unenge uchitoofwa mari shoma shoma, zvinobva zvanetsa, everything zvinobva zvangonetsa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Number zvichiti +263 777 073 895. Then Facebook page Yaya Saru, Instagram Yaya Saru, YouTube Yaya Saru.
Kwa munga siri wa tsigiriwe nyonde kutikudi.
Kunde kuti vanhu ngavarambe vachinditeera. Ndiri kuramba ndichiunza more and more music. Pa Valentine's apa ndiri kuunza ka something. Ndiri kuunza.
Nasi was a Friday. Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Kandoda kubuda nako mudariro ndi Rudo Tsitsiri Nyararo.
Kambo kanonzi Tsitsirudo Runyararo kubva kuna Yaya Saru muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutarisa pamusoro pemafashamu emvura ari kutarisirwa zvakare munyika pamwe nedambudziko rechirwere chekorera. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusemina Taboka Ncube.
Soku isikati.